Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri chikumi 1 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininda, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reCommunity Water Alliance roendesa tsamba yenyunyuto kudare reparamende nekanzuru yeHarare kuti vamise chibvumirano chakaitwa nekanzuru yeHarare nekambani yeGeorge Nix kunorasirwa marara kupomona. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti hurumende ichatora matano kuona kuti mari dziri kupiwa vanhu zvichinzi nyika inovakwa nevana vayo hadzipedzisiri dzaenda kunotengeswa pamukoto. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti muromo hauzarirwi nerwizi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vanenge vari munyarikani pamusangano weChamber of Mines Zimbabwe uri kutanga kuVictoria Falls mangwana wakanangana nekusimudzira mabasa ezvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeHarare iri kutarisirwa kuita musangano wechimbi-chimbi mangwana kuti imise chibvumirano chakaitwa nekanzuru nekambani yeGeorge Nix BV chekuti kanzuru ibhadhare kambani iyi mazana maviri nemakumi mana emamiriyoni emadhora kuti irase marara kunzvimbo yePomona. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevagari pamwe nemasangano akasiyana-siyana. Sangano reCommunity Water Alliance raindisa gwaro renyunyuto kuna meya weHarare vaJacob Mafume vachiti kanzuru inofanira kumisa chibvumirano cheGeorge Nix vachiti hachina zvachinobatsira vagari asi kuti chinotovaomesera. CWA yaindisawo gwaro renyunyuto kuparamende ichiti inofanira kuongorora kuti chibvumirano ichi chakaitwa sei uye kuti chinobatsira here panyaya yebudiro muHarare. Imwe nengo yeCWA vaChristopher Gori vaudza Studio 7 kuti zvingave nani kuti kanzuru yeHarare irambe ichishanda yoga pane kurasikirwa nemari yakawanda kudai.
Patinozvisvika mugore ra2020 vanenge vafanira kuendesa 1000 tons vachibhadhara mari inokwanisa kuita 40,000 US dollars per day inova mari yatiri kuona kuti inozosvitsa guta reHarare pakuti ritadze kuita maoperations nekuofa maservices kuvagari nekuda kwekuti mari dzacho dzakawandisa dzinenge dzichidiwa. Saka tinotarisira kuti Pomona inofanira kuramba iri mumaoko eguta.
Meya veHarare vaJacob Mafume vabvuma kuti vari kuita musangano wechimbi-chimbi mangwana kuzi achibvumirano chePomona.
Sekanzuru tichagara pasi mangwana tichiita iyo musangano unonzi special council meeting tichaongorora nekutsoropodza matakanana akaitwa paPomona toona kuti tingaita sei sekanzuru kununura maresidensi munope yavaisiwa iyi nokuti paita kutora hupfumi hwevagari vemuHarare. Hupfumi huya hopuwa munhu mumwe chete angoita basa rekutora bhilo nebond paper otofamba semafambiro aita Rhodes achinongedzera kuti apa ndepangu, apa ndepangu.
Asi kunyange hazvo paine kugunun'una kubva kuvagari, hurumende iri kutsigira chibvumirano chePomona, uye gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti chirongwa chekupomona chinokosheswa nehurumende zvekuti chakapiwa ruremekedzo rweNational Project Status zvichireva kuti kambani iyi inenge yonzi ishande nemamwe maguta munyika. asi vamapfumi vati hurumende haigoni kupa national project status pa bizimisi remumwe munhu. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubadhoro rezano PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pachibvumirano ichi.
Azvizi semusangano wezano PF hatinyanyopindira munyaya dzamabhizimisi kana mabhizinesi relationship ukama unenge waitiwa nemaauthorities nemabhizinessmen. Asi zvatinoa hangu inini pano ndimire semugari wemuHarare uye nemusangano wezano PF tose takabatana tinoziva kuti mhuri yeZimbabwe inogara muguta reHarare yaane dambudziko rinodarika 20 years rekuraswa kwamarara. Marara ari kumugakazara paruvanze padzimba dzevanhu kumayadhi kunze kwemajurahoro nemumarodhi, mamwe marodhi haachaoneki nemarara akazara pese pese.
Act mugwadi, chibvumirano chejojonics chakasainwa nekanzuro yaitungamirwa navasichuwat mutizwa vemdct apo vamafume vaive vakamiswa basa negurukota rezvimatunhu vajulai moyo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamutizwa sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamoyo vadelish ngwaya vane chikamu mukambani yejogenics vati vange vasingakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano. Asi mumagwaro avo kudare zvitevera kupikiswa kwenyaya iyi nemumiriri weHarare North Varast Makam veTripoC vamwe vakati vanotsigira chibvumirano chepomona vachiti kambani yejogenics yakatevedza zvese zvinodiwa payakauya munyika kuzoshanda nekanzuru nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vakafa nobata chigaro chemutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala vanoti bato rava harisi kufara nemashoko akataurwa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati panyaya yemwe nhengo yavo yakatsakatika kunyatsime kuchitungwiza. Muzvaremo Blessing Ali: hatina kukwanisa kubata vaNyati nhasi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo pane zviri kutaurwa neveTripleC. vaNyati vanoti umbowo hwakaunganidzwa nemapurisa hunoratidza kuti vakapambwa nemumwe wavaimbodanana naye vaPius Jambra. Asi vaSikala vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zviri kutaurwa navapiri handizvo zvavari kunzwa.
Kubva panhema dzakataurwa naPaul Nyati wemapurisa kunzi Mo Blessing anogona kunge atapambwa neboyfriend yake, hatisati tanzwa any information inombotitarisa kuti Mo Blessing ari kupi uye kuti mapurisa vaenda mberi zvakatini pakutsvaka kuziva kuti boyfriend yacho yaanotaura anonzi Pius Jambra wacho iyeye ari kupi. Zvakare Pius Jambra akanga achichengetedzwa pamba paSimba Chisango anova iye hama yake anga munin'ina wacho. Hatina kumbonzwa kuti vakasunga Chisango sezvo Chisango anga ari involved pakuti munin'ina wake musi wacho uyu anonzi akanga anaye. Saka kubva panhema dziya dzakapakwa nyika yese hapana chimwe chatati tambonzwa.
Kosei muri kuti mapurisa ari kureva nhema apa vaSikala?
Vari kureva nhema nokuti zvaari kutaura zvese manyepo. Chokutanga, isisi tinogara kuno kuchitongeza tinoziva upenyu hwedu hwese mararamiro atinoita savanhu veTripleC hatisi vanhu vanoudzirwa. Inhema dzokuti chokutanga Mo Blessing ari akanga achitaurana naPius Jambra icreation yakaitwa neregime ichisanganisa namapurisa kuitira kuti vazare kuti muzvare uyu ari kupi. Zviri pachena kuti mapurisa vanoziva zvakaitika uye vanoziva kuna Mo Blessing Ali. That's why vakacreata nhema idzodzo kuti vave vanopa kuti zvingonyaragwa muno munyika. But hazvisi zvakanyaragwa nokuti vanhu vakatsamwa zvikuru kwazvo nechiitiko ichi zvekuti hazvioni zvichizopera zvakanaka mberi uko.
Tanga vaine chikonzero chei chaizvo chekuti vangada kuti paya zuri asasunga?
Vanenge vachireve nhema kuitira kuti vaprotekte bato rezanupf.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala vange vari parunhare kuchitungwiza naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tisina divi ratinotema takarerekera, Blessing abata wamukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi.
Vasala vagara vari munhu anozikanwa nembiri yokurasa muromo. Tekutanga chamakafana kuziva ndechekuti musangano wezano PF une kurwadziwa sekurwadziwa kuri kungoita mhuri yekwamuzvare Ali nekushayikwa kwavakaita nehanzvadzi amai kana hama yavo. Ende tichitarisira kuti mapurisa emunyika yeZimbabwe ane basa rekutsvakurudza kuona kuti nyaya idzi dzakafamba sei. Vachaita basa ravo ende tinotarisira kuti vachaita basa iri munguva shoma inotevera. Tinotiklosa kana kuti burize kuti dzakafamba sei uye zviri kufamba sei uye kuti vaAli vapenyu here kana kuti vakatakatika. Sokuziva kwenyu mapurisa akabudisa statement yavo vachitaura zvakaitika ipapo kuti zvine kudanana mukati nokunetsana kunenge kwavaviri vaibvana kana kuti vaishambidzana. Handizivi kuti vasala vanoti musangano wezanupf unopinda papi munyaya dzokufambidzana kana kudanana kana rudo rwavanhu. Kuenda panyaya yokuti
zvavari kuti pada ivo vajamba vacho vari kupomerwa mhosva iyi nhengo yezanupf.
Hatinei nokuziva kuti vajamba inhengo yezanupf kana kuti vaAli inhengo yebato ripi. Basa rinofanira kubatwa namapurisa vatsvakurudze kuona kuti zvinhu zvakafamba sei mukuferefeta kwavo. Mukuferefeta kwavo hakutendirwi kuti vatarise kuti munhu wanga ari webato ripi. Zvavanoziva kuti vajamba vacho vari kunze vezanupf kwevo vaAli vacho vanoziva kuti yanga iri nhengo yebato ripi here. Vanozviziva sei? Tinozviziva kuti vanhu vebato reccc kubva vari kumdc ndo maitiro avo ekutsvaga kumobhilaiza kana kutsvaga rutsigiro nekuisa misodzi yenhema pamatama vachinyengedza ruzhinji vachitaridza asi rose kuita sekunge bato rinoshungurudzwa chereche. Handifungi kuti zvinobatsira mhuri yekwaAli panguva ino vari kushushikana nekutsvaka hanzvadzi kana mai avo hama yavo kuti mwana wedu akaenda kupi. Vosvika pakudzidzwa nezvokuti vakatsakatikirwa nezvematongerwo enyika. Handioni zvinhu zvinhu zvinobatsira. Zvinorwadza especially kune vanhu mhuri inenge ichichema ichitsvaka kuda kunzwa kuti hama yavo yakafamba sei uye kutsakatika kwayo kwakafamba sei. Hazvina kunaka kungotsvaka kuita zvinhu zvematongerwo enyika nepazvisinga kwayo kuti akawira mugodhi kunonzi wawira ndewezanupf here kana ndewemdc. Munhu akatsikwa mutsaona yedzimotikari unotsvakwa kuti ndewemdc here kana kuti ndewezanupf. Munhu ukatsakatika mukudanana sezvavanga vachiita vaviri ava kunzwa kwatakaita nemapurisa kwotitsvagwa kunzi anga achidanana newezano here kana ndewemdc. Hazvina kunaka izvozvo, zvakashata izvozvo.
Ko zvavari kutiwo mapurisa anenge anodyidzana nebato rezanupf?
Zvavanoti munotendera here mupatanga tichiita mabai elections apa vashamisa vachiti ivo nemapurisa vakawirirana vachitaura ivo kuti mapurisa ndeyavo. Hamuna kuvanzwa vachitaura mashoko iwayo. Zvavaireva zvinorevei kana vachidaro? Mapurisa enyika yeZimbabwe anogadzirwa nebumbiro remutemo uye basa ravo nderokuchengetedza vanhu pavanofamba, pavanorara, pavanomuka vari vapenyu sokumuka kwataita tose kunyanya ivo vasikala. Kana mapurisa achinzi anodyidzana nezanupf kosei tichiaona achibatsidzira nawo achibatsiranawo nemamdc nemaopposition kumarali avo?
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vange vari kuHarare. Parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vanenge vari munyarikani pamusangano weChamber of Mines Zimbabwe uri kutanga kuVictoria Falls mangwanani wakanangana nekusimudzira mabasa ezvicherwa. Mukuru wesangano reChamber of Mines of Zimbabwe vaIsaac Kwesu vati vakagadzirira zvakakwana kuti musangano uyu ubudirire sezvavakaronga. Asi vanoongorora nyaya dzezvezvicherwa vachitungamira sangano reZimbabwe Center for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu vanoti kungounganawo asi chinobuda chaicho hapana. tinzwei urukuro ya taita navo vari kwa mtare.
Ningati msangano hii iri kubatsira makoronira nevanhu vane vakabata masimba ekutonga nyika inoyi, vane simba rekutaura nemainvestors, vane simba rekusaina maagreements nemainvestors. Asi ruzhinji rwevanhu chekerere macommunities kuri kucherwa kwacho, hakuna kana community one Zimbabwe iri kutendera kuti tine mining iri kuitika muarea medu. Hapana chinobatika chiri munyika chiri kuitika munyika munhu chinoratidza inyika ine maminerals. Saka misangano iyi pachao yatingati the ruling elite kana kuti vatungamiri venyika, asi hainei nedevelopment yenyika ino. Ndosaka muchiona kuti kunyange mari yedu haina simba, revenue basket yedu harisi kuvandudzwa kuratidza kuti tiri kutengesa maminerals akawanda, mazhinji acho ari kungobuda zvisiri pamutemo. Saka tingangoti misangano yekuronga madhiri haisi misangano yekusimudzira nyika.
Ivo ve Chamber of Mines takanzwa va Isaac Kwesu vachitaura kuti conference yegore rinoi iri kuda kutsvaga kuti vodii kuti nyaya dzekucherwa cherwa idzi dzisimudzirwe munyika nemarongero avanoita.
Zvitori nhema kana vachiti vari kuda kuona kuti vangaite sei kuti vasimudzire nyaya dzemaini munyika. In fact, mukaona nyika yaakuti maini ndiyo sekta iri pamusoro pemamwe masekta ese, nyika iyoyo iri kudzika, iri kuru, iri kuruya mugomba rakadzika dzika chaizvo. Maini haifaniri kuva pamusoro pemasektors ose. Tinofanira kukoshesa masektors akaita seagriculture, masektors akaita semanufacturing, nekuti kana tichinge tobuditsa zvinhu izvozvo munyika zvinenge zvakaproseswa, zvinenge zviri mafinished kana kuti masemifinished goods. Afrika tansa mining is a sector but number one, ino employa wani mashoma shoma. Number two, ili kubuditsa ma minerals anenga asina kuproseswa. Number three, ma minerals acho ali kubuda munyika mazhinji asina kutreyo. Saka, that sector ndo yauraya nyika yeZimbabwe, mining.
Zvii zvingada kunzi zviitwe kuti nyaya yezvicherwa igadziriswe munyika.
Mubvunzo wakanaka. Chinhu chekutanga, nyika ine government ine the political leadership, inova president, vice president necabinet yavo. Vanhu ivavo ndo vanofanira kuset up the top nedirection yekuti maminerals edu tinoda kuti achirwe sei, nzvimbo dziri kucherwa maminerals tinoda kuti tibenefite sei. Vanhu vanenge vachibuditsa maminerals siri pamutemo vanofanira kurangwa zvakaita sei.
Vanoongorora nyaya dzezvezvicherwa vachitungamira sangano reZimbabwe Center for Natural Resource Governance vaFarai Maguvu vange vari parunhare vari kwamutare. Kota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti hurumende ichatora matanho kuona kuti mari dziri kupiwa vanhu zvichinzi nyika inovakwa nevana vayo hadzipedzisire dzaenda kunotengeswa pamukoto. Mari iyi iri kuendeswa mukugadzira zvivakwa. Vancube vakataura mashoko aya nezuro pakapera musangano wedare remakurukota. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatiwo zvakakosha kuti vana veZimbabwe vavake nyika yavo voga. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinamufundo Gift Mugano vanoti havaoni zviri kutaurwa navancube zvichibudirira. Blessing Zulu abata vamugano.
Vamutule havana kapasiti yekuongorora munhu abata mari yake kuti asaichinja kumusika mutema, nekuti mari yechichinjwa kwamusika mutema vanhu havaridzi hwamanda kuti ndaakuchinja mari. Inochinjwa tiri mumba takagara ichichinjana mari ipapa. Havana kapasiti, hurumende haina kapasiti yekustopa vanhu kuti vasachinja mari vamusika mutema. The only way yekustopa vanhu vasachinja mari vamusika mutema kuita kuti dhora risimbe, dhora reZimbabwe risimbe. Kana rakasimba vanhu vane confidence naro, havamhanyi kuenda kuno pamusika mutema unochinja mari. Ende vanhu vanopuwa mari mumacontractors zvimwe zviripo ndezvekuti zawano shandisa pa ugadira maroja ya semenzaniso simujoda foreign currency
mungapa omu yenzaniso ire papo
mungafunga nye jana bitumen ba spare parts anunga isha nituwa nesimbi noda foreign currency atiku central bank kutuwe bank haiwa niki mariacho chaka na muna hapo abasa anunga jikiri nini jute awone jikwane zero jikute awone foreign currency acho achangu itenga foot chaka awana capacity yu kungo taura kemuna anishungu yu kuti nimejengu wa nika inaka asimu shungu wa repondeo kuti ndakawa udo ndaware geze usha nita cash kugadira marod akuna zakada wakana yemba wani ni bond yemba zahiri a small thing is shantua ni bond remba koro dino gana makore 30 makore 40 ringa shantua cash nawa shantua ya nizi madiaspora bond nawa shantua ya nizi public private partnership havasu kuda wazo ya mare chimbi chimbi kute wapana ipa hapo mumozu puwa mwene useri ni edward corruption.
Tinoona dzimwe nyika kunana America vanoita inonzi build operate and transfer sei zvisingaitwa muZimbabwe izvi
zvakatomboitwa zvito ne history yazvo mukatasa inonzi Belt and Bridge railway line iri ku Belt and Bridge inobva from Collingbourne kuenda ku Belt and Bridge takubva ku Gwanda kuenda ku Belt and Bridge yakanga itori pa build operate and transfer chireva kuti unovaka wotita ownership kuti ndeyako railway line yacho NRZ anopera makore 30 wozoidzorera back ku NRZ nekuti unonga wadini warisapa mari yako right saka aisiri nyaya inoto isikazivikanwi nehurumende asi chainonetsera nyaya yakadai sekuna vanhu vane kwakuya makudo aya yekuti havazokwanisi kuzoba mari manje.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vema kambani anogadzira zvinhu muNigeria vanoti vari kunetsekana zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru gorosi zvakakonzerwa nehondo yekuUkraine. Asi kunyange hondo isati yatanga, zvinhu zvange zvodhura nenyaya yekushaya magetsi uye kudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Nigeria inonzi yakatarisana nenzara sezvo ichitenga gorosi rakawanda kubva kuRussia neAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vachapa Ukraine zvombo zvemhando yepamusorosoro nezvemuchadenga zvekuti ikwanise kurwisa Russia. VaBiden vanyora mubepa nhau reThe New York Times kuti America iri kupa zvombo kuUkraine kuti zvidzivirire uye kumira pari nani kana pozoitwa nhaurirano dzerunyararo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoshanda mabasa ekubayirwa zvitupa mumakambani agara aripo kare kana kuti mamwe achiri kutanga asi vachipinzwa basa. Asi kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuEdmonton mudunhu reAlberta kuCanada vaKennedy Bumira ivo ndivo vari kutobayira vamwe zvitupa vachivapinza mabasa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaBumira kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinoitwa Kennedy Bumira, ndakazvarwa kwaMurewa ndikakurira kuChitungwiza ndokuzoya kuno Canada makore makumi mairi nematatu ndine kunzvimbo inonzi Edmonton muprovinci yeAlberta ndokwatiri kuno.
Mukoma Kenny, tinoona munoita mabasa emaoko akasiyana-siyana, mungatiudza kuti zvii zvamuri kuita zvapambiri yekuti kune chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCanada chiri kubata mari?
Aiwa, pambira apa ndofunga tichiri kusumukira asi tinotenda mashoko akanaka. Mabasa atinobata nemaoko zvakafanana nedzimba dzekuno dzinovakwa nemapuranga mukati zvakaita semabasements ndinoita basement framing. Kana kuri kunze uko madeck I build madecks nezvimwe zvakadaro mafences mawooden fences ndozvatinoita nelandscaping ndomabasa edu mazhinji.
Ii basa ramakadzidza mave kuCanada here iri vaBumira?
Chinondifadza kuzvikoro zvatakaenda takaita yenonzi woodwork. tikatonyaso dzidza izvozvo asi hatina kuziva kuti zvidzidzo zvatiri kuita izvi zvichazotibatsira pamberi apo dzimweni dzenguva tinongozvitora sezvisina basa asi ndiri kutoona kuti woodwork yatakaita kuchikoro nezvimwe zvimasetifiketi zvatakazoita pamberi apo zviri kubatsira chose saka ndakadzidza woodwork kuZimbabwe chinova chinhu chandinokurudzira vabereki kuti dzidzisai vana mabasa emaoko
mune rimwe basa here ramunoita kunze kwemabasa iyaya rekuti vamwe vanenge vachiti ndinoita izvi parutivi asi ndichishanda 9 to 5 kumwe kwakati
aiwa ndine mamwe lines of business andinoita muno muguta randinogara ndinozikanwa sa MC vekuti munogona kundidana pamuchato penyu pamafaro tikaita kuti zvinhu zvifambe ndo imwe area yebusiness yandinoita nema event planning so imwe area yemabhizimisi angu ehe panewo rimwe basa randinoita kune imwe kambani asi nokuda kweva iya vanoti privacy handikwanise kutaura izvozvo ndiregererei uye kumabasa angu andinawo iwaya ndinavowo vashandi vandinoshanda navo vanoshanda zvine simba chaizvo zvekuti unotoona kuti zviri kutofamba dzimweni dzenguva nengistori iko kunenge kuchiitwa basa iroro
vamwe vanoti kusina mai hakuendwe muri kuzvikwanisa sei muri kunyika kusi kwenyu
regai nditi ndiri munhu wechitendero mai vangu vanondinyengetera siku nesikati ndinotonzwa kuwaniswa simba kuti nyangwe zvavo vachiri kusina mai hakuendwe asi kana wakabatana nemubereki wako uchigarisana nemubereki wako uchishanyira mubereki wako unotoona kuti zvinhu zvako zvinoendeka minamato nemakomborero anobva kuvabereki anoramba achingotisumudzira zuva nezuva uye shoko ratinoverenga kubhuku dzvene rinotipawo simba rine mudzimai anondikurudzira zvikuru
semhuri yekwabumira mune zvimwe zvirongwa here zvamuri kuita kumusha
aiwa pari zvino tine urongwa hwatiri kungoona kuti hwakamira sei asi chirongwa chikuru pari zvino kumbosumudzira kambani yangu kuno kuCanada maonero andinoita akati siyanei havo nevazhinji ndinonzwa kuti kune maopportunities akawanda asi ndiri kuronga kuti ndichazoenda ndione kuti zvinokwanisika here asi pari zvino tiri kuzama kusumudzira kambani yedu munyika ino yeCanada kuprovinsi yeAlberta tichiona kuti tava papi kana tatisumukire zvakati nyanyei tozovheneka paZimbabwe apo kuti tingatangira papi asi tine vatiri kutaura navo tichida kunzwa kuti pane here patingakwanise kutangira
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vakennedy bumira vari parunhare kuedmonton mudunhu realberta kucanada najonga kandemiri westudio 7 Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere chivave zvuru zvishanu nemazana mashanu nevatanhatu kana kuti 5506. Vanhu mazana matatu nevashanu kana kuti 305 vakabatwa nechirwere chinezuro. Vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 vadarika mamirioni mana nezvuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukupera kwemwedzi unouya. Muchirongwa chanhasi cheDiaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekodzero yevari kunze kwenyika yekuvhota mushure mekunge mutauriri wedare reparamende vaJacob Mundenda vati vapiwewo mukana uyu. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanodawo kuterera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 13860-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Tabata tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda baku VO.